Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 17 2016 makateerera ku Studio 7 nepenyoro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muri kugara munomu hamusi kugara nekuti nekuda kwenyu ai. Kugara kwekuda nezviri kuitika kumusha ikokoko. Saka mukuru wenyika ari kuuya kuno zvaari kuuya kuno. Toda kuti aone kuti vanhu vese vakatsamwa zvikuru.
Vana veZimbabwe kusanganisira muimbi Thomas Mapfumo vari muAmerica voratidzira kuNew York kutanga nhasi vachitsutsumwa neutongi wava Mugabe.
Ari kutoita zvinhu nedemo ndivo mademonstrators maprotesters ndivo vari kuita hunhu hwedemo hunhu hwekuparadza hunhu husina budiriro mukati.
Asi nhengo yedare reparamende yeZANUPF vapsychology Mazivisa vanoti zviri kurongwa nevari kuda kuratidzira hazvina nematuro ose. Ii ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nenyika dziri pedyo dzakaita seCanada zviri kutarisirwa kutanga kuratidzira nhasi muNew York zvichitsutsumwa neutongi hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kuratidzira uku kuchaitwa kwemazuva mashanu. VaMugabe vari kutarisirwa kuuya kumusangano weUnited Nations General Assembly. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mumwe wevanenge vachiratidzira uye ari muimbi ane mukurumbira zvikuru Dr. Thomas Tafire Nyika Mukanya Mapfumo.
Vagari vese vekuZimbabwe vari kugara muno mudiaspora. Tiri kukukokai mose kuti muuye kuNew York. Muuye makawanda zvikuru.
VaMapfumo, sei muri kupa kurudziro iyoyi yekuti vanhu vari muAmerica vange vachienda kumuzinda weUnited Nations uku?
Mukuru wenyika ari kuuya kubva kuZimbabwe. Saka tinoda kuti timuchungamidze tichimutaurira zvinotinetsa. Mademonstrations aya ndeekuti kuti nyika yedu inake, hakusi kuti kana kutika pane chimwe chiripo. Aiwa, tinoda kuti nyika inake, vanhu vagodya vachiguta. Saka tiri kukoka kuti muuye mese vese muri kugara munomu hamusi kugara nekuti nekuda kwenyu aiwa. Kugara kwekuda nezviri kuitika kumusha ikokoko. Saka mukuru wenyika ari kuuya kuno zvaari kuuya kuno. Tinoda kuti aone kuti vanhu vese vakatsamwa zvikuru. Havasi kufara nezviri kuitika kumusha uku. Vanoda kuti nyika iite sei, nyika irurame, munhu wese adye achiguta, igova nyika yakasununguka, munhu wese ave nerusununguko.
Muimbi ane mukurumbira Dr. Thomas Tafire Nyika Mukanya Mapfumo vachitaura vari parunare kuEugene kuOregon. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeZANUPF inomirira Highfield West mudare reparamende vapsychology Mazivisa.
Hunhu hwavo hunhu huri kuitwa kuti vafadze vaya vanoisa zvirango panyika yeZimbabwe. Tingati nyika idzodzo dzavaroda vanoratidzira vari nyika dzinozikanwa kuti nyika dzisingade Zimbabwe utungamirwa waMugabe, ndo nyika dzakaisa masanctions. So ukaona munhu wemuZimbabwe ari kutaura nezve election kana kuti leadership yenyika achinoratidzira ari kuAmerica, ari kuratidza kuti hana hunhu ende neruzivo rwekuti zvematongerwo enyika zvinombofamba sei. Kuratidzira kusiwo unoita kuti tsvangirai hwine election kana kuti hana hwine election. Election unoitwa muno muZimbabwe kwete kuAmerica. And America haizogoni pasi peUnited Nations charter kuti ipindire matongerwo enyika yeZimbabwe. Vanoedzawo pano nepapo ende kai but hawana kwavanosvika nekuti havabvumidzwi.
Asika vari kuti ivo vamugabe vanenge vari kutonga nedemo vari kurambidza vanhu kuratidzira nezvimwe zvakadaro daro.
Ari kutoita zvinhu nedemo ndivo mademonstrators, maprotesters ya. Ndivo vari kuita hunhu hwedemo, hunhu hwekuparadza, hunhu husina budiriro mukati.
Asika vari kuti ko kana muZimbabwe muine runyararo sei vanhu vakawanda vari kutiza vamazivisa vachienda muupoteri?
Vanhu vakawanda vapidzamara hwani ari kuamerica izvozvi namavarire ndo vanhu vakawanda. Kune vanhu 13 million muZimbabwe munomu baba. 13 million vari kuti tiri kuda nyika yedu. Ende chero masanctions dzakaya nekupe zvikadii zvikaoma zvikapisa zvikadii ticharamba tiri munyika medu. So you can't compare vanhu to vari kuamerica nhasi vanzi vatiza. Vatiza vari kutiza hanhu handi vaita hatichatya.
Vapsychology mazivisa inhengu yezanu PF inomirira Highfield West mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda muchinhoi vateerera kurudziro yakaitwa nebazi rezveutano kuti vaende kumakirinika ari pedyo navo kunopiwa mishonga wekudzivirira kuzvimba kwenhengo dzemuviri kunyanya makumbo kana kuti chirwere chinonzi elephantiasis pachirungu, kunyange hazvo vamwe vanga vachigunun'una. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura paSt Peter's Pastoral Center muchinhoi, Chiremba paradzai mudzengerere vanoti chirongwa chekudzivirira kuzvimba kwemakumbo chiri kuitwa zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nyika yose muna 2014. Chiremba mudzengerere vanoti pavanhu zana vakatariswa ropa muna 2014 zvakaonekwa kuti gumi vavo vane utachiona hunokonzera kuzvimba kwemakumbo nekufamba kwenguva muupenyu hwavo. Vanoti nekudaro hurumende yakatora danho rekupa vanhu mushonga wekuuraya utachiona hunokonzera kuzvimba kwemakumbo.
Zvakaitika ndezvekuti muna 2014 pane research yakaitwa zvavakaita vakauya mumakonde district, in fact vakaita muZimbabwe yese kuma districts ese, vakatesta ropa revanhu 100 vakaona kuti ropa ravo rine infection inokonzera chi elephantitis kuzvimba kwemakumbo. Zvakaona kuti munhu angari right asingarwari 10 out of 100 vanga vane chi infection iyo muropa even though vanga vasingarwari. Saka pamusana peizvozvo zvakaoneka kuti senyika tinofanira kubudisa infection iyoyo nemapiritsi sezvatukuita pari zvino.
Vamudzengerere vanoti nekuda kwezvirwere zvinokonzerwa nemishonga inobvisa utachiona hwekuzvimba makumbo huri kuitwa, vana vari pasi pemakore maviri, madzimai akazvitakura nemadzimai ari kuyamwisa havasi kupinda pachirongwa ichi.
Right. Mapiritsi tikupa vanhu vane makore 2 years and above kusvika kana ka 200 years.
Mumwe mudzidzi wepachikoro chepamusoro cheChinoi University of Technology kana kuti CAT vaEdwin Nyenyai vanoti vatambira mapiritsi ekudzivirira kuzvimba kwemakumbo pane kuzoyeuka bako mvura yanaya.
Kupreventa chivere kosi mazuva ano zvitirire zvinongoita se zvinokurumidza kuspreada.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaJames Muonwa vanoti vatambira kudzivirira chirwere chekuzvimba makumbo mushure mekunge vanzwa kuti zvinozokanganisa nhengo dzavo dzechirume.
Ndakatanzwa kuti elephantiasis inozogona kuafekta nhengo dzemuviri wevarume kuti zvunhu zvinozvimba, saka iyi tatya.
Asi muzvari Emilda Zororai vanoti kunyange vanwa mapiritsi ekudzivirira kuzvimba kwemakumbo havasi kugutsikana nechirongwa ichi, vachiti pamwe hurumende iri kuda kuita vanhu kafira mberi nekuda kwekusagadzikana kuri munyika munyaya dzezvematongerwo enyika.
But ndirikutya nemamirira akaita muZimbabwe munomu president wedu havachatida, saka varikugona vada kuto reduce namba yevanhu munomu. Saka inini I'm not comfortable ndanwa hangu asi hazvina kundimirira mushi.
Vanhu vanga vachipiwa mapiritsi mana rimwe chete rekusvisvina mamwe matatu ekunwa kana munhu achinga adya. Vanhu vanga vasina kudya vanga vachipiwa maheu vasati vanwa mapiritsi. Hatina kuziva vanhu varapwa pari zvino mudunhu reMashonaland West kubva patanga chirongwa ichi nemuvhuro svondorino kusvikira nhasi. Chirongwa ichi chiri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Thank you.
Vacha tinotarisa nyadzi zveupfumi. Tirutarisa mashoko akaturwa na Governor webanga guru renyika reRBZ Dr. John Mangudya pakuparura mari itsva yemabond notes kuchaitwa nehurumende kutanga mwedzi unouya. Muhurukuro yedu tina vatapiwa mashakada nengo yeMDCT vachiona nezveupfumi. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei hurongwa weRBZ uhu.
Isu takataura tikati mabond note anotirangaridza mucherechedzo kudzokera kuzim dollar kuti takaona nhamo muna 2008 nemari yemunyika medu inozoshayewa uremu zvopedzisira zvokwidza mitengo vanhu votambura futi. Asi ivo vamangunja vanoramba vachiashuwa nyika kuti hatidzokeri ikoko ku 2008. Saka issue ye confidence yekuti vanhu hatina confidence nezvatakamboona zvakaitwa ne Reserve Bank. Saka tinongoramba tichingotya kuti mazim dollar aya anozoita mabond paper futi kana kuti mabiera check tikazoshayewa pundutso mune ramangwana. Ndo mafia aripo iwawo nokuti vangange vaine havo chido nemaintentions, anonzi maintentions akanaka, asi havasi kuziva kuti vanhu vari kushanda navo matsotsi vanotidzosera Zimbabwe dhora takarivara zvikatinetsa futi.
Asika pari kunzi pane mari yakabva kuAfriExim Bank yekushandisa kuti paonekwe kuti hapa dhindwe dzimwe mari dzakawanda. Handizvo here zvinofanira kunge zvichipa vanhu chivimbo kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka?
Ini tiri nyanzvi yezveupfumi hwenyika. Maziro angu ndeyekuti hapasati paitwa chiwirirano kana kuti agreement neAfriExim Bank namaererano efacility iyoyo ye200 million haisati yavapo, nokuti kuti izovapo inofanira kunge itori agreement inototarwa iri yeoverdraft yokuti vapinde muchikwereti. And the question ndeyekuti Reserve Bank ine masimba here okutora chikwereti chenyika kana kuti hurumende inofanira kuzviita izvozvo. Isusu tinofunga kuti Reserve Bank haina masimba okwereta mari on behalf of Zimbabwe government. Saka pachina maissues ipapo, handifungi kuti zviri esimbu ezvanhu mafungira vanoita kuti AfriExim Bank mari inogona kungoisa patafura zvikangofa zvakadaro. Ndiona sekuti pachine nyaya ipapo.
Saka iyo hurumende kuri kuti ndiyo iri kukwereta mari inofanira kuuya zvakare iri kudare reparamende kuti ikusumei kuti ndo zvaya kuita.
Ehe, nokuti debt, kana chitaura nyaya yedebt, debt contracting kana kuti kundokoromora zvikwereti zvinofanira kunge zvichitopfuura nekuparlamendi. Parlamendi yoti chichakanaka chikwereti, ichi hachina kunaka. Saka zvose izvozvo zvasati zvaitwa. Kana tichitedzera mutemo wenyika chaiwo constitution, tinoona sokuti kana iyo yeAfriExim Bank inofanira kuti izongopfuura nekuparlamendi futi kuti ive constitutional, zvivenge zviri pamutemo.
Ko chichemo chehurumende kachekuti munyika hamuna mari, nekudaro chirongwa ichi chichabatsira vana veZimbabwe?
Mari haiuyi nomutoo uyoyo. Mari inotouya nekutoti mune production here, manufacturing, mabhizinisi ari kufamba zvakanaka here, tiri kutengesera dzimwe nyika zvakawanda here, manhu vediaspora vari kuunza mari here, mainvestors ari kuunza mari here munyika. Ndo zvinoita kuti mari iwande, kwete zvemabhondi.
Vatapiwa mashakada inyanzvi munyadzi zveupfumi vari nhengo yeMDCT vanga vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruva, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike. Tatanga nekuvabvunza maonero avo nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano kumaruva.
Utano hwedu hauna kumira zvakanaka, kunyanya-nyanya muzvipatara zvekanzuru, zvipatara zvehurumende, izvo zvinova zvinoshandiswa neruzhinji. Zvipatara zvedu zvadzikira, kungave kuri idzo nyaya dzemishina yekushandisa muzvipatara, mizhinji yacho mishina yasakara, yamishina yakare. Kouyawo zvekare dambudziko remibhadharo irimo muzvipatara. Kunyangwe hurumende ine mutemo wekuti kune vamwe vanhu vasingange vasingatarisirwe kunge vachibhadhara vakaenda kuzvipatara. Vanhu ava vanosanganisira vana mai vakazvitakura, vana vadiki vane makore ari pasi pemashanu, vakwegura vane makore 65 zvichikwira, vanhu ivavo vanenge vasingatarisirwa kunge vachibhadhara. Asi nekuda kwekuti zvipatara hazvisi kuwana kana kobiri kubva kuhurumende, zvipatara zvaakuti mumwe nemumwe unenge uchitobhadhara. Saka vanhu vazhinji vari kusangana nedambudziko rekuti vakaenda muzvipatara vari kunosangana nezvikwereti. Vasangana nezvikwereti kudaro, musi wekuti wazodischargewa kune anonzi madebt collectors. Vanhu vari kurudza midziyo yavo, vamwe vari kutorerwa mombe, vamwe vari kutorerwa zvikochikari, vamwe vari kutorerwa midziyo yemumba nekuda kwekuti vanenge vatadza kubhadhara zvikwereti zvekuzvipatara. Saka kuzvipatara kwedu pari zvino izvi hakuna kumira zvakanaka. Panotori nedambudziko guru mumhuri mukaita munhu ane chirwere chakaita segomarara chekenza. Nekuda kwekuti makost ekurapa kenza akakwira zvakanyanyisa. Veruzhinji havambohakwanisa. Kouya zvekare pakaita dambudziko rekuti mumhuri maita munhu ane chirwere chemakidneys, achiitwa inonzi dialysis. Makost edialysis zvekare tirikuona akakwirisisa, vazhinji havasi kuakwanisa. Kozoti dambudziko remaambulances, kunyanya-nyanya kumaruwa, munhu akarwara kana anamai vakazvitakura vaye vakanzi vachitransferwa vaende kune zvipatara zvikuru, maambulance hakuna. Vanhu vaakupedzisira vaakubudisa dzimari dzakawanda kubva muhomwe mavo kuhaya dzimotikari dzimwe dzisingakodzere kuti vakwanise kuenda kuchipatara. Saka zvipatara zvedu pari zvino izvi, ndingangoti nyaya yeutano pari zvino haina kunyatsomira zvakanaka.
Ko, tichitarisawo nedambudziko rechikafu iri chiri kushomeka kumaruwa uku, vari kurwara zviri kuvafambirawo sei?
Panotori nedambudziko guru nekuti ukaona mishonga mizhinji inonyorwa kunzi unonwa mapiritsi ako kana wapedza kudya chikafu. Zvoreva kuti tine vanhu vari patreatment dzakaita sana TB. Munhu iyeye kuti ange achikwanisa kunge anwa mapiritsi ake TB, anenge achida kuti ange adya. Asi nekuda kwekuti chikafu chiri kushomeka, vamwe vanhu vaakupedzisira vasamwe mapiritsi avo, zvozokonzeresa dambudziko rekutapurirana kwezvirwere zvakaita sana TB. Togoti zvekare tine machronic ill patients vari pamishonga yakaita semaARVs. Kuti unwe mapiritsi wavo zvekare, nyaya dzenutrition dzinofanira kunge dzichigadziriswa. Pova zvekare nedambudziko rekuti munhu anopedzisira akuzeza kunwa mapiritsi ayo, nokuti mapiritsi aya ari very toxic ukaanwa usina kunge une chawadya. Saka nyaya yenutrition, nyaya yefood security idambudziko guru.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi.
Dzino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na muzvare Omega taonezvi. Muzvare taonezvi mumwe wemadzimai vechidiki vafunga ivo kuti vabatane nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichange zviri muNew York kubvira nasi kusvika svondo rinouya, apo vachange vachiratidzira pachange pachitaura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano mukuru weUnited Nations UNGA uchange uri kutanga iwo nemuvhuro svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Muzvare Omega, tinoona muri mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisira kuratidzira. Sei mafunga kudaro imi semusikana wechidiki?
Zvakakosha kuti tiratidzire kuno kuti tisapotana nevari kuratidzira vari kumusha, nekuti zviri kuitika izvi zvinoafekta tese vadiki vakuru varikuno nevari kumusha zvese saka ndosaka ndaona zvakakotsera.
Imi muchangobva kubva kumusha zvii zvakanyanya kukubatai zvamakaona kumusha zvazoita kuti muwane simba rekunge muri kuNew York pacharatidzira zvizvarwa zveZimbabwe?
Chakanyanya kundibata kumusha zvinhu zvandakaona zvaitika kuzvipatara. Mai vangu vakanga vasinganzwi zvakanaka vari kuchipatara ende kuchipatara taiona kuti vanhu vaingouya vachiadmitwa vachirara pambedha but vasina mishonga yavari kupuhwa. Mhuri dzavo ndodzaitoenda kunotenga kana iri insulin kana ari mapiritsi vaitoenda kunotenga kunze vachiuya nazvo kuchipatara vanhu vachishaya vachirasikirwa neupenyu nekuda kwezvinhu zvidiki diki zvinokwanisa kunge zvinofanira kunge zviripo pachipatara.
Asi munoona kuratidzira kwakadai kuchizobatsira here sezvo muri kunze kwenyika kudai?
Tine tarisiro yekuti zvichabatsira. Zvatiri kuzviitira izvi ndezvekuti tiratidzewo vari kumusha kuti nyangwe zvazvo tiri kure kwakadai tinavo mupfungwa dzedu ende tiri kusapotana navo nezvavari kuita. Saka tine tariro zvinopawo vari kumusha simba ende zvichaproducewo maresults ari right.
Muchitaura nevamwewo vasikana vemazera enyu, vazhinji here vanoshushikana nezviri kuitika kuZimbabwe uyezve vachange vainemi pamuchaenda kunoratidzira?
Vazhinji vanoafektwa vanoshushikana nezviri kuitika kumusha nekuti hapana asina hama iri kumusha, hapana asina kumboexperienza zviri kuitika kumusha mazuva ano. Vazhinji vari kuda kuenda, tine tariro yekuti vachakwanisa vachabudirira kuuya.
Dai maiwana imi mukana wekutaura nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, maivaudza kuti chii chiri kunyanya kurwadzai pamwoyo penyu zvamungade kuti vazive?
Dai ndaiwana mukana iwoyo ndaivabvunza kuti sei vachiregerera vanhu vachitambudzika sematambudzikiro avari kuita munyika ivo vaine simba rekuchinja magariro neupenyu hwevanhu, sei vasingashandisi zvavainazvo nezvavanokwanisa kuita vasingazvishandisi kuimprova upenyu hwevanhu?
Kune vamwe vangange vakateererawo zvii zvamungavaudzowo semumwe asimuka iye akati aiwa ini ndakuwanikwa ndakananga kuNew York kuti ndimbonoona kuti ndingaite sei sechizvarwa cheZimbabwe?
Ndinokurudzira vese vanokwanisa ngavauye ngavanangewo kuNew York semanangira andakaita kuNew York, tiratidzire pamwe chete takabatana sezvizvarwa zveZimbabwe.
Asi vamwe vazhinji vanomboti zvinonetsa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibatane. Chii chamaona chasanduka pari zvino chiri kuita kuti vanhu vawirirane uyezve vachiwanikwa vachiyanana mukukuedza kusandura zvinhu zviri kumamirira akaita zvinhu kuZimbabwe?
Ndinofunga kuti nhamo yakatarisana nenyika yedu inhamo ino yakatarisana nemunhu wese. Saka because inhamo yakatarisana nemunhu wese, vanhu vese vari kuona kuti zviri nani titsvage kuti togadzirisa sei zvinhu izvi. Saka ndosaka vanhu vakanyanya kubatana panguva ino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai muzvare Omega taonezvi varivo muWashington DC asi vachange vari pakuratidzira kuNew York apo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kunge vari kutaura kuUnited Nations svondo rinouya.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa zvinyunyuto zviri kusimudzwa nerimwe remasangano evagari vemuHarare reHarare Residence Trust zvekushayikwa kwemvura mune dzimwe nzvimbo uye kunonoka kwevashandi vekanzuru kugadzirisa matambudziko iwayo. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaShumba.
Tinotenda zvikuru kwadzivai vateereri.
VaShumba, tinonzwa kuti sevagari vemuHarare mune zvinyunyuto zvakati wandei zvamunoda kuti zvinge zvichigadziriswa nekanzuro yenyu yeHarare. Mungatiudza pamusoro pezvinyunyuto izvo?
Dambudziko guru rabata muvagari mukati nemasvondo mairi adarika inyaya yekusanyatsowanikwa kwemvura munzvimbo dzakati wandei. Nzvimbo dzagara dzisingawanikwi mvura dzekumabvazuva kweHarare kunana Mabvuku Tafara, vagari vari kuramba vachishungurudzika nekuti kunyangwe nezviborani zvawaishandisa zvimwe zvacho zviri kufa uye zvimwe zvacho hazvichabudi mvura. Tikatarisa nzvimbo yakaita semasasa vagari veikoko vane nguva yavakanga vakumbowana mvura kwemazuva mairi pasvondo, asi mukati nesvondo rimwe radarika nemairi vari kuwana mvura kwezuva rimwe chete, nofunga kwemaawas mairi chete kurausira kuti asvike maawa matatu. Izvi zviri kuita kuti vanhu vanyanye kutya zvikuru nechikonzero chekuti munzvimbo zhinji mvura painozouya kunomboita masuweji anononoka kugadzirwa. Ndidzo nyaya dzatiri kunyanya kunzwa kunzvimbo dzakaita sekukuwadzana, nzvimbo dzakaita semufakoni, zvekuti vanhu vanoona mvura ichirasika asi vasingagoni kuinwa nekuti kanzuru iri kunonoka kuuya kuzogadzirisa.
Iyo vekanzuru vari kuti chii nenyaya iyoyi vashumba?
Nguva zhinji tiri kukurudzira vagari kuti pavari kusangana nematambudziko aya ngavamboiendewo kunzvimbo dzemadistrict offices dzinove mahofisi ekanzuru anowanikwa munogara veruzhinji. Vanhu vari kuenda ikoko, asi zviri kunyatsotinetsa ndezvekuti kumadistrict offices uku kuri kubuda dambudziko rekuti vashandi vekanzuru vari kuti havana mota dzekuti vakwanise kuenda kunenge kuine dambudziko kana kuti vakwanise kusvikira vaone situation iri kusangana nevagari. Saka kwatiri tiri kuona senzira iri kushandiswa nevashandi vekanzuro kuratidzira, asi vasingabudi pachena kuti vari kuratidzira kusapiwa mari kwavari kuita pamwedzi nemwedzi nekanzuro.
Imiwo sesangano reHarare Residents Trust, zvii zvamuri kuitawo kukurudzirawo vagari kuti vange vachibhadhara zvikwereti zvavo kukanzuro pamwe nemitero kuitirawo kuti kanzuro ikwanise kufambisa mabasa ayo?
Isu seHarare Residents Trust, kurudziro yedu ndeyekuti mugari pamwedzi wega wega ngaabvise $10 yake inoenda yakabata kunovobhadhara yatingati property tax nezvinhu zvakaita se fixed water charge kana kuti admin charge kune waya wasina matitle deed. Mimwe mitero inoda kubhadharwa ngaizobhadharwe pamusoro $10 kana maservices acho ari kuwanikwa. Asi dambudziko ririko nderekuti patiri kudzidzisa vanhu vari kutibudirira zvisina pachena kuti kanzuro haisiri kutakura marara sezvawaiita. Wane mota dzinosvika 47 dzekutakura marara, asi wari kuti pari zvino nguva zhinji wane mota dzingangoite 14 dziri kukwanisa kunge dzichisevhisa Harare yose ine mawadhi 46. Kwatiri tiri kudzidzisa vanhu kuti vanofanirwa kuendesa $10 yavo uye vanofanirwa kuchengeta marefiti panzvimbo imwe chete.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vashumba nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Mazvita nekutipawo mukana wekutaura.
Manga makateerera kumukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba pachirongwa chedu Upenyu Hwedu, apo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana veZimbabwe kusanganisira muimbi Thomas Mapfumo voratidzira kuNew York kutanga nhasi, asi nhengo yeZANUPF vaPsychology Mazivisa vanoti kuratidzira uku hakuna nematuro ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm. Aiwa vateereri, morara zvakanaka. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.